Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mave kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvepa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo, izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kutyidzana kwematunhu nemamasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudziti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vamate nhuvunga naye vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti saka zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu, nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yeGutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa vulnerability assessment riitwa mambandawana. Makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa, asi kezvino riitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu vemagutu. Nzara yakanyanyisa kure.
Mabharani wekanzuri yeChiredzi Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaArchford Madida vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurwisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti sisiwo semaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pangu uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu hwedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwenezi nekwachivi.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma, asi zvino totoona kuti tinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nasi yatambira rubatsiro rwematani zviuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zviuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaVangelis Haritatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chekubatsira varimi chepresidential input scheme.
Takadhominatirwa 25,000 tons ewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvezvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho tichitenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadonetwa neRussian Federation. Vakadoneta 16,000 tons MOP, vabva vadoneta 7,000 tons NPK. Saka kune two ma consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu zvinosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichinonzi change chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouyi pasina zvavanowanawo munyika.
Ya, zveshuwa nzara iriko, endi semaone rangu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti va manipulate Zimbabwe. Madonations awa haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisaenderana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ra magistrate mumasvingo vaFarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda wegazetted land, chegazetted land act, zvaitawo kuti vaGwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvipinda mudare muchichisi ndobva ataura shuwa kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vari 60. Paita mhururu padare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare, tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedze hurumende.
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time, zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava ne2/3 majority muparliament pamwe chimutemo chokuti kunyange zvakadai ngavadzingwa. Hatizivi but tiri kuti nango kana kuti kana vakafunga kuzodaro constitution yeZimbabwe inoti haungazombodzingi vagari kwavari kugara usingavati an alternative piece of land yokuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tine tichingoramba tichindokurudzana navo ava vanokosera nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwu?
nokuda kwekuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vavapanhira pokugara pavo pavanga vanapo. Asi ndahwasi kuti kune vamwe 55 kuti vakasunga kuti kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapiwa havo jeti rokutongwa. Asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nhambo ivavo 55 havachafani kutoprofechitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDir al-Balah nekamba yeNuseirite muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagari ava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west varaymond muchikambizi vanoti havachisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumhondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilt kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu idzodzo hatichagoni kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti resocial welfare department vajulai moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura eGrain Marketing Board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro. Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Program kana kuti WFP munyika vaChristopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhora ekuAmerica mamirioni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamirira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 3 million dollars urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo runosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinotambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti wochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi, saka naivo vanobva vaona kuti aiwaka kazi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore nenyaya yekuti zvatakawira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa rongotsigira Premier Soccer League kusvika pazuva ranhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup. Kapi yedu yechibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazvoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeLeague inofanira kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge iine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu inofanira kubva kueastern region uko toona kuti ndeipi timu yatichapiwa kuti pinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kutinonotsa kutanga kweligi yedu nesvondo rimwe chete nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregista maplayers iyoyo. Haingoti nyaya ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataura iyi?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana. Kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi Ngezi Platinum Stars, ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga wobva wativhurira kutanga kwesizon.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafara ijere vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemera zveRussia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia, vachiti hapana nyika yatiyambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
Joe Biden mutunga miriri we nyika ya America vari kutaura ivo kuti vari kuisa ma sanctions zvirango zvoufumi ku Russia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana ne Ukraine. Saka zvirango zvoufumi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yoku Ukraine. Kozoita mutungamiriri we opposition mu Russia vana vauni vakashaikira mujere. America yanga yataura iyo kuti kana pakawana chinova wana vana vauni ivavava Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakavataura nechekare kuti mutungamiriri we opposition haafaniri kufira mujere. Zvekare Russia haifaniri kuramba indirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisaivo mamwe masanctions zvekare vatyara anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi. Kozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoufumi pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vangava vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesa apa vacharoverwa zvirango zvoufumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoufumi.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanove nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Westudio 7 makati kusika kuno majima zvisiri kujangu kuna vanhu vekuzimbabwe vanhu vasavanapo mupasipoti apo mupasipoti apo urwatanga ukaapulaya pasipoti waapulaya pasipoti vanoti uva nefotokopi yako yechitupa votofanira kufotokopera ipapo kufotokopa fotokopi imwe $5 umbavha huya hwatotanga tinyarei vanhu kumapasipoti tisodei tokusodai.
Ameno kuti vachivenga vanozvitambira here zvokuti vamunangagwa vanofanira kutongwa kusvika madhonga miranyanga bhozi tiri kuona pasura apo inga vava kutoshupa vachivenga kuti nganimbouyawo 5 years inga dzapera. Saka ameno vachivenga kuti vanozvitambira endi futi handi seni hanga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga akamboti 10 years opawo umwe 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kuda kupatonga hauna anachivenga hauna anakembo kuna ana mutsvangwa kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutongwa ko yeai ndachema
Mwari samasimba tanamata tanamatira mhuri yeZimbabwe. Chii chatakatadza Mwari samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe, kutipa mabhizinesimeni asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuputse vadzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipi kuya tiri kuripira tiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo cheZANUPF. Ndatenda amen.
Vamunangagwa vari kuda kuzokukupinda 3rd term saka vari kuda kubata vanhu komaziso vachitaura zvisina basa. Varikukuru vari kutaurawo vazvavarawo ngavazivi zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera. mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya namushakabvu akaitawo mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutukudzi uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvan Zizininga weStudio 7 naBetera.
Magadi zvenyu muri yeZimbabwe Africa Unite.
Makakafunga sei kambaka ngoma?
Africa Unite isomo yandiri kubatanidza nyika dzese. As we are a continent as Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Ndikufara zvakanyanya because for the first time yangu kufonerwawo nevanhu vekunze vakaita semapromoters nemamwe majournalist ekunze kune vashoma vacho vati vainzwa right now. And ndikufara because pandakaibudisa even mukatasa paFacebook yangu munoona kuti mashares akawandisa even ku YouTube.
Takambotaura tese mazuva perayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa paStudio 7.
Ndinoda kunyanya kugamushira sekereti vanhu kuStudio 7 nekundiridza kwamunoita rendaindity every day. Because like, you know, I'm always told by big people that zvokukundwa uchaizwa paStudio 7 every time. Right now, ndatopa neimwe level. Muri kundipa mukana wakakurisa nekuti muno muZimbabwe munoziva kuti vaimbi tawandisa. Pamwe pacho unogona kutaita song yakaita seZimbabwe yaya munogara muchiridza. Isongo yenyika haisi ya Bernard Betera negirlfriend yake. Isongo iri kufanira kuti munhu wese ari kufanira kuinzwa, ari kufanira kuiteerera. Asi unotoona kuti mamwe maDJs kune mamwe maradios vanenge vasingazvikoshesi izvozvo, havana basa nazvo.
Mashoko amunga apewo vatsigiri venyu nhasi.
Kuvatsigiri vangu vese vari kunditeerera nevasati vava vatsigiri, mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga support nekutsvaga pekuzendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprof bijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Muchinzwa kambo kanonzi Africa Unite, manzwa hurukuru yaitwa naBernard Betera ari parunhare muHarare naIvan Zizininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yenzara nekushayikwa kwechikafu munyika panguva iyo nzara iri kunzi yatopfunya chisero mune mamwe matunhu. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbichimbe. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Tavoka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Hlolanja 2024 uTabo Kancube endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Ele Zimbabwe lamhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Na abantu bethu endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube bedade elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi izaprojekt zabantu bazabuya ngapha.
Idale likamantshi emashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump kukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempelaviki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. ELeZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatshelizindaba yeStudio 7 uMlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu ele Russia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe presidential input scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka. Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza ukusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuye kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi uma esincedise sithole kokudla ngenxa yokuthi kwakathesi kutshenga ukuthi phambile kwethu akulo kokudla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu kakhulu kumnyaka yona lo 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucatshangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMaswingo lapho inkokheli yeMaswingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimeleyo lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Inengi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment ZIMVAC abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo eleZimbabwe lilobelana isivumelwano lele Belarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasvingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Frank Shirairo utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlando ofanayo njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvumo kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwaisezakali ukuthi bazabuya ngalo. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belojwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMasvingo ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngekuthiwa i-precedence kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyakhiyana abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe kumbe emapulazini abanye bakhe emasimini emadlelene kutho ukuthi i-court nje izabi icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye abaphongukungaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo kusikuwe ukuthi ukhulumeke namathi lemthethandaba kumbe lemagcwetha kuyenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoti. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje futhi kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bakathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende laye atsho labayeni bayazi imithetho bayenza imithetho njengoba ngithithi ngithi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumbe akudingeleni indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba kuthi aphonge uthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emakhethondaba ukuthi bamhlawulise ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto kuzakwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza nenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kweze Melika ukhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile, uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazo omnumzana Rafael Mthombeni.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho, ngxenye ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami, lapho usekelwa kuphela ngamaRepha, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungasibi ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wamaRepha Republicans othwa ngama-conservative kuwodwa lwana. Abanye bazawenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe. Kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona ngathi ngasoza ngqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ngani uzakwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khona phana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi. Ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impilo e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlela emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcikene ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine. Esekhulume lomngani wakhe lo uPutin. Ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elingasilolayo ele-Ukraine. So ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwaka.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe leMelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kweleMelika. Okwamanje wothi sizo udaba luveza imibono kahulumende weMelika.
EVenezuela, uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abaludumo elizweni lelo kanye lokulaya uvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocky San Miguel ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena lendodakazi yakhe besesilindweni sendizamtshina kumele baye eMiami kwele Melika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye le misebenzi yokulwa icatsha eye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebiso omkhulu kahulumende welemelika National Security Communications Advisor John Kirby uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSan Miguel, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Maduro ekhangelelwe ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu eseBarbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe laba mabandla aphikisayo nyakenye ngolwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye umongameli Maduro aze alobe isivumelwano iseBarbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu baseVenezuela bazaba lakho ukuthola umbuso wentando kaZulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza loZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebiso omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7, nobaba lo badumala kinkomo babana loJuma ma bekhulume ngathi banqoni abayazi inhlupheko yaseZimbabwe othi njani, ngathi bayakhumula baqoloje phambi kwengane zabo lamakhosikazi abo bebesiqede lapho bazobhuda kustudio 7 bakhulumela umphakathi wezanu ukuthi ngoba bona basutha amabhondi akho akamnankaka, bakhulume ngathi baphakathi kwebhruge likamnankaka, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalohlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhipha udoti lowo, abakhipha udoti lowo bazama ukusezela imali right, akuphume lokho aso mali yokuvelavela akufuneki vela siko mali, abazama elinye iplan.
Studio 7, njani khuma lobabheke ejuma abantu eZimbabwe bangabotsotswa umnankakho labelungu laba ngabotsotswa umnankakho. It must not be fooled by Mnangagwa. Mnangagwa ngathi dilizela abantu izindlu abantu bazobungisilizwe labo labelungu yabavumela basifikile eZimbabwe bafike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just pulling them so that they can come, then he get a lot of money from them, then he start chasing her in the market. They must wake up these white people whom they are saying hey, Mnangagwa say right, say if it's time you come uyakwazi akwenzela wenzetha ngasula amanye amazwe angaphandle ukudilizela abantu izindlu ibabhatalisa into ezingenamsebenzi azawabhatalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how Mugabe is. Ah,
sanibonani ninjani kwaStudio 7 okhulumayo ngomanye athwala phana kumansimu bengithi linjani lonke bantu basezelezele enyokeni linjani, ngibulisa logogwama umansingo walaphana enyokeni ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7 linjani, hayi nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya siyabezwa abantu laba abezano laba bathu mnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye isikhathele bona abanye anti bayamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi thina silani lakho vele ukuthi vesihlale egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi lingelawo amaningi la mithi ke like liba li-audio yami le siyafaka ama-audio ethu kodwa nganalisabali angikwaziuhamba njani yabo
likhuluma lo Jabane Sithole siyezwa lapha udaba lwamaplazi abantu baxoshwa baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibe sicela uhulumende waseZimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakheli ama-two room babe ne-start ngoba yibo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeze ungathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa obala ukuthi bona vele bangahambela uchava enyangeni bayomthakatha sebe ekutha ngathi ngabathakatha abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akala dendai bithi welshman ncube job skala kanti laba kade bekhala ngokuthi job skala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Sikhala uthe uma ezivumela ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalani
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuhlelo was a Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds. Linsizwa idabuke ePlumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa. Lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye. Lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo. Nangu exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ngimelele kuzulu wonke ngokuhlala ngisuka ePlumtree njani bathi kusePambazi ngingasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kuMlambosi Ndux Junior naba nasebenza namagwaza namanye amaqembu nje ichaza ngomntwana ongumfana wezile ekhaya mfana ngumfana amaezele ekhaya kuni kuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana. Kuqala kufike izalukazi ziphethe izinebethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozelwe phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama USB CD bayangithinta kule number 083 525 3344. Ngiphinde futhi 083 525 3344.
Abalandeli ubachiyela wapha maso?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembisa ukuthi bazohlala kuphela bejabula, sazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sound exoxa lo Ntungamli Nkomo Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani izihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.